Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 10, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pastor Philip Mugadza vanotadza kuburitswa muhusungwa zvisinei nekupiwa kwavaitwa nhasi mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro.
Sachigaro uyo akarwa hondo yerusununguko vaChris Mutsvangwa voshora chirongwa chehurumende chezim asset vachiti hapana zvachiri kubatsira nazvo veruzhinji vari kutambura.
Vanhu vakawanda votadza kuwana mari yemadhora ekuAmerica munyika izvo zvava kukwidza mitengo yezvinhu kana munhu achishandisa mabond notes.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro rapa mufundisi Patrick Mugadza mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekusungwa kwavakaitwa munandira pavakati vakarotswa naMwari kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachafa gore rino. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro Muzvare Priscilla Chigumba nhasi vatora mutongo wekuti mufundisi Mugadza vesvondo yeRemnant Church vaburitswe muhusungwa mushure mekubhadhara mari yechibatiso inoita madhora makumi mashanu. Amai Chigumba vati vaMugadza avo vari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo kana kuti criminal nuisance pamwe nekuzvidza zvimwe zvitendero mushure mekuzivisa nyika yose kuti vakaudzwa naMwari kuti vaMugabe vachafa gore rino munhu akavimbika kuti anozomerera kutongwa kana akapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Muzvare Chigumba vati mufundisi Mugadza vasazvipire kumapurisa sezvinowanzoitwa vasungwa vazhinji vanosungirwa nyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vasungwa vanenge vaine nyaya dzakakomba. Mukusvitsa chikumbiro chekuti vaMugadza vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa, gweta ravaMugadza vaObey Shava vati nyaya yehurumende haina kusimba sezvo zvichanetsa hurumende kuti inzwisiswe nedare kuti vaMugadza vakapara mhosva kuburikidza nemashoko avakataura sezvo vachiti hapana anokwanisa kupa ufakazi kudivire hurumende kuti Mwari haana kutaura mashoko anonzi akataurwa navaMugadza vachiti vakaudzwa naMwari. Vashava vaudza odare repamusoro kuti Major Street akavanyima mukana wekubhadhara mari yechibatiso amai vongai muchuchiti vakanga vatonga zvisirizvo pavakati vaMugadza vanogona kuramba vachipara mhosva kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mashoko atiri kutambira kubva kugweta ravaMugadza anoti munyori wedare kana kuti clerk of court aramba kutambira mari yechibatiso yavaMugadza achiti anoda kuzoongorora nemuvhuro kuti zvaturwa namai Chigumba ichokwadi here. Izvi zvinoreva kuti vaMugadza vachange vari mujeri kusvika nemuvhuro nyangwe dare ranga rati vabuditswe. VaMugadza vakambosungwa zvakare pavakaratidzira vari vega kuVictoria Falls pamusangano wepagore webato reZANU PF vachiti vaMugabe vari kutadza kutungamirira nyika zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vakarwa hondo yerusununguko vanoti chirongwa chehurumende cheZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti Zim Asset hachina pundutso yachaitira nyika. Vatiwo kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuvatsika konzi, vacharamba vachivaremekedza semunyarikani wesangano ravo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzesangano iri dzinoti chirongwa chezima sechaitarisirwa kupedza urombo munyika, kuumba mabasa, kuvandudza mararamiro evanhu, kuitira kuti munyika muite kudya kwakakwana, kugadzirwa kwezvivakwa, migwagwa nemabridge nezvimwewo. Vachitaura pamusangano wavaita nhasi muHarare, sachigaro wevakarwa muhondo yerusununguko vaChristopher Mutsvangwa, vati chirongwa chezimaset hachitengeseki kumisika yemari.
Irina kana any scientific basis document iyo yai. Hapana kana businessmen all over the world akaverenga document iri akaona chaanowana chinoita kuti aunze mari munyika muno. Ndosaka kubvira yakaichilonchwa zimaset yemaG40. Hakuna kana investment iri kusvika munyika muno. Makamboona muchivakwa maskyscraper, magetsa hamuchina, maroads hamapotholes. Vana vanongotiza munyika munhu wese afunda anotsvaga passport kubuda munyika kutiza. Hakuna employment, not sellable.
Vamutsvangwa avo vakadzingwa muhurumende pamwe nemubato reZANU-PF zvichitevera makakatanwa remubato iri, vatiwo kunyange hazvo nhengo dzavo dzisiri kutyidzana nebato reZANU-PF, vati vacharegera vamugabe vari munyarikano wesangano ravo. Vachibvunzurudzwa neStudio 7 kuti vachatsigira vamugabe here musarudzo dza2018, vamutsvangwa vanzvenga mubvunzo vakati murwiri werusununguko wega wega ane kodzero yekuvhotera munhu waanoda.
Hatina chigumbu nekuti varambe vari patroni, tine history navo, takabva navo kure. Pane zvimwewo zvokutiwo vamwe vatitandanisa, vamwe comrades vanogunun'una. Hapana anoramidzwa kusagunun'una kana uchinge uchifunga kuti watadzirwa. Aiwa, maho veteran, ma citizens eZimbabwe, ma voters as individuals. Ini ndikangenda kuvatongera kuti vota yeningi nekuti daiwo ndatoo kutsaudzira ndakuda kuti ndiite regiment maho veterans. Hazvibvumizwe muconstitution yeZimbabwe. Regai vanhu vazvisunungukire kusarudza munhu wavanoda.
Munyori mukuru musangano revaimbova varwiri verusununguko vaVictor Matemadanda varambawo mashoko ekuti sangano ravo riri kuda kutanga bato rezvematongerwo enyika.
Hatina kumbofunga kuita political party and sekutaura kwatakaita hatisi kuzoita political party. Hatina coalition kana kuti kubatana nemapati aripo kwatakaronga, asi kuti isisi takada panonzi panosangana pfungwa dzevanhu veZimbabwe maererano nekuti nyika yedu ipunduke ndipo patinotsigira.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZANU-PF zvichitevera kunetsana kwemhando yepamusoro pakati pezvikwata zviviri zvinoti Generation 40 neTeam Lacoste, izvo zviri kurwira kutora masimba kuna vamugabe vasisiri pachigaro. Kurwira masimba uku ndiko kwakapa kuti vamutsvangwa avo vanonzi vanotsigira chikwata chiri kutsigira vaEmerson Mnangagwa cheTeam Lacoste vadzingwe muhurumende. Izvi zvakaitika sezvo Generation 40 ichinzi yaipaka mashoko kumudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe, avo vanonzi vanoteererwa zvikuru nemurume wavo pane zvese zvavanenge vataura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Dambudziko remari rinonzi riri kuramba richienderera mberi munyika sezvo mitsetse mumabhanga mazhinji chave chigariro musoro weshure kushaya nyanga. Mabhanga mazhinji anonzi haasi kukwanisa kupa vanhu mari dzavo, zvikuru vanenge vachida kutora iri mari yekuAmerica. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti munhu anenge achida kutora mari yake kubhanga apiwe yakasanganiswa yekuAmerica nemabond note. Dambudziko iri rinonzi rave kukonzerawo kuti vanotengesa zvinhu vashandise mitengo yakasiyana-siyana kana munhu achitenga nemari yekuAmerica kushandisa kadhi rekubhanga kana kutenga nemabond note. Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vezvitoro zvikuru vanotengesa mafuta edzimotokari vari kukwidza mitengo vachiti vari kunetsekana kuti vawane mari yekunze yekuti vagotenga naye mafuta avanozopinza munyika. Zvinonzi vamwe vave kutengesa mafuta avo nemari dziri pakati pedhora nemakusendi makumi matatu nemaviri parita roga roga kana munhu achitenga nemari yekuAmerica, kuchituo vanenge vachitenga nemakadhi ekubhanga votengeserwa nedhora nemasende makumi matatu nemashanu, kuchizotiwo vanenge vachitenga nemadhora emabond vachitengeserwa nedhora nemasende makumi matatu nemanomwe parita. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Chitambara.
Ichokwadi, dambudziko iri riri kuenderera mberi. Tiri kuona makiu mumabhenki haasi kupera, arongoramba achiwedzera. Saka zviri kutiratidza kuti dambudziko iri idambudziko hombe risiri kukwanisa kunge richipedzeka nemamezures aunzwa nehurumende pane ino nguva.
Asi kava Chitambara, hurumende yakadhinda kana kuti yakaisa mumusika mari yemabond note. Sei dambudziko remari riri kuramba richinetsa?
Kuuya kwemabond notes kwakatoita kuti vanhu vakawanda vanga vaine maus dollar avo vasaaendese kumabhanga, uye vamwe vatodhipozite mari dzavo dzavanga vachitarisira kuwana kunze kwenyika kunana Botswana, vana South Africa, vana vazhinji vaane maoffshore account. Saka kana uri kutarisira kunge uchirisiva mari, mari iyi haichapindi maakaunti iri muZimbabwe, yaakupinda maakaunti iri kuSouth Africa kana kuBotswana. Saka ndo zvanyanya kuaffecta situation izvozvo zvokuti mabond notes adzinga maus dollar mufomal financial banking system. Ndosaka maus dollar asanyanya kuwanikwa zvaaisimboita mabond notes asati auya.
Tinonzwawo kuti vezvitoro kana vanotengesa zvinhu zvakaita semafuta edzimotokari vanenge vaakukwidzawo mitengo vachitaura kuti vari kushandisa mari yakawanda mukupinza zvinhu izvi munyika. Tisarangurirei kuti zvakamira sei?
Ichokwadi, iyo observation yandaonawo pakutenga even mafuta zvamataura, tiri kuona mitengo yatikwirei bichana. Hazvini zviri kunyanya kukonzerwa neiyo nyaya yekuti mabond notes ndo anyanya kuwanda. Saka even wokuenda unotenga mafuta vana petrol vanakawanda vakushandisa mabond notes. But mabond notes manje haazoshandi kana vemakamba nawo vakuda kutengawo mafuta kune dzimwe nyika.
Chii chamungakurudzira chingaitwa kugadzirisa dambudziko iri?
Nyaya dzeconfidence nenyaya dzeinformality ndo dziri kunyanya kuaffecta. Saka kuti tiripedze dambudziko iri, hunge taadresa nyaya idzodzidzi, nyaya dzeproduction, kuona kuti muekonomi maexports ari kupinda here, nekuti pari zvino maexports edu akaderera.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7.
Bazi reUnited Nations rinoona nezverubatsiro reOffice for the Coordination of Humanitarian Affairs kana kuti OCHA ratenda kuti iro nehurumende yeZimbabwe vari kutatarika kuunganidza mari iri kudiwa kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. VeUnited Nations neZimbabwe vakwanisa kuunganidza mari inosvika mamiriyoni gumi nemana chete kana kuti $14 million pamari inosvika mamiriyoni zana remadhora iri kudiwa kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu ava. Vanhu mazana maviri nemakumi mana nematanhatu vakafa, uye vanodarika zviuru zviviri vakasiyiwa vasina pekugara. Zvikopokopo zveAirforce of Zimbabwe zviri kushandiswawo kubatsira vamwe vanhu vakawirwa nedambudziko iri, misha yavo ikasara iri zvitsuwa kana kuti isasasvikike nekuda kwemvura. Mari iri kudiwa iyi iri kuda kugadzirisa zvivakwa zvakaputswa nemvura, kusanganisira migwagwa, mazambuko, zvikoro, makirinika nezvimwe. Hurumende iri kushanda neUnited Nations kuedza kuunganidza mari iyi. Matunhu makumi mana nemashanu pamatunhu makumi mashanu nemapfumbamwe akawirwa nedambudziko iri munyika yose. Mumashoko kuvatori venhau, OCHA yati ichasimbaradza kubatsira vanhu ava uye iri kuenderera mberi ichitarisa vanoda rubatsiro. Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Priska Mpfumira, vatsinhira kuti vehurumende neUnited Nations vari kusimbaradza urongwa hwekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura, zvikuru kumatebeleland, Masvingo, Midlands nemamwe matunhu.
Zvemafashamu aripo tiri kutogara pasi nehurumende kuti tionewo kuti tomobhilaiza maresources sei, ende sevanhu taratidzira kuti tine disaster iri mumaoko medu. Kune mamwe mafriendly organizations, maNGOs, even UN family atati nawo vachangotibatsirawo zvinongoitwa manatural disaster kune dzimwe nyika. Zimbabwe yakangofananawo nedzimwe nyika. Saka kwazi pari zvino zvatataurira vashandi tichazviita strategy yekuti timobilize sema resources tiri kubatsira vakaachetwa nemafashamu ndo zvatiri kugadzirisa kuhurumende.
Mungajekesewo ipapo kuti imi sebazi renyu kana kuti ministry yenyu muri kushanda sei ipo panyaya idzodzi dzekubatsira vakawirwa nedambudziko iroro remafashamu emvura?
Zvatiri kuita ini seministry yesocial welfare handiti chekutanga ndisu zvakare tinotungamirira cluster poverty alleviation nesocial services kuita kuti nyaya dzezvekudya nesocial services ndo zvatinotungamirirawo pamabandiko edu ezimazet. Zvataita pari zvinhu ndezvekudai nyaya yezvekudya mamain staples edu takwanisa uye tiri kukwanisa kupa vanhu chibage, kupa vanhu mupunga, kupa vanhu mafuta, kupa vanhu mbatya zvekuti vateki, kupa vanhu zvekugezesa zvatinokwanisa ipo nezvimwe zvakadaro. Saka size basic commodity inodika inodikanwa nemunhu wese ari kunzvimbo dzakadaro. Chibage tinacho chekupa vanhu, raisi tinaro ende ndezvataendesa taendesa kuchenocho. Apa nhasi tiri kuendesa zvimwe kuti Masvingo tichasvika kuritenga zvozonopiwa vanhu vari munharaunda. Tiendesa zvakade kumidlands kuti vanhu vari kumberengwa nenzvimbo idzodzo dzaafektwa nemafladi tinovapa zvokudya. Ende munozviziva semunhu womuzimbabwe ukawana sadza watowana chokudya.
Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu amai Priska Mupfumira vari parunare muHarare.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vemuAfrica vangangosvika chidimbu chemirioni vari kufa nechirwere chegomarara gore roga roga, kana kuti zvikamu zvitanhatu kubva muzana zvendufu dzepasi rose pagore zvichikonzerwawo nechirwere ichi.
Kepiri gore rino America yadzosera chikwata chezvizvarwa zvenyika yekuSomalia zvanga zviri munyika iyi kumusha kwazvo. Ndege yanga yakatakura vanhu 60 nevasere yamhara nhasi panhandare yendege huru yeAden Ade iri muMogadishu.
Madzimai anosvika 30 kubva kumativi mativi mana ose enyika vari kuvhiiwa vachigadziriswa chirwere chekutsemuka kwedundiro kana kuti obstetric fistula pachipatara chemuchinoi. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya anoti vangavogara upenyu hweuranda vachisemwa nehama pamwe nekurambwa nevarume nekuda kwechirwere ichi. Nhasi Studio 7 yataura nemamwe madzimai vakabatsirwa svondo rino vamirira kuburiswa muchipatara. Amai Justina Shoko vanobva kugokwe. Amai Shoko vakatsemuka dundira apo vakapona mwana wavo wechipiri muna 2002 vanoti vazere nemufaro sezvo dambudziko iri rakaita kuti varambwe nemurume.
Patime ndine mumwe wangu vakaso separate ndakumba kwedu 2003 January nokuda kwecondition hama dzemurume dzakatadzwa zvihwisisa ndobva ndapedza vabereki vangu pandakaramba vabereki vangu ndobva vauya kandisiya kuno kumba ndobva ndayozosiwa kwekwe ndikabva ndagara.
Amai Shoko vanoti vakapedza mari yakawanda vachienda mudzin'anga nemaprofita vaine vavariro yekupora asi zvakakona n'anga murapwa achida. Amai Shoko vanoti vaitadza kushanda basa sezvo dambudziko iri richiita kuti vaburitse mvura vasingazive.
Munhu wese anoti hanzi ane problemu yeVVF asina kuenda kun'anga kuzviprofita whatever zvokumuraramisa anenge achireva nhema indakapinda maconditions iwayo. Kana uda kuti something chaunoita unozvitaita kuti ndingaita chii nezvandiri ndinopinda sei muvanhu ndichida kuita business. Even ukazwa kuti pakati pane shop inoda munhu nyangwe asina maO levels as long as pass out quota and my custom. Unono senza sema kada unoma machallenge sate tisangana wose vanhu vefivhivhi.
Amai Sharon Mutemeri vanobva kubocha kwamarange vanoti vakatsemuka dundira muna 2005 pavakabatsirwa nemwana wavo wekutanga. Amai Sharon vanoti chirwere chekutsemuka dundira chinoita kuti munhu aburitse mvura kana kuti wete asingazive.
Haa kana kufamba cheko ndandisinga togoni ba. Yangoskira ningori pamba. Kuti kana ukafamba pangosinga mufamba kwekuenda kuri. Kuti zvaitorwadza, zvaipisa futi wetinopisa. Ndine ngogara ndiri pamba.
Mumwe mudzimai anoda kudanwa nezita rekuti Grace anoti akatadza kusununguka zvakanaka akavhiwa nekuda kwekuti akanga ari mudiki sezvo aiva nemakore 10 nemashanu paakabata pamuviri. Grace anoti upenyu hwaive hwamuomera sezvo weti yaingobuda kunyange muchechi izvo zvanga zvoita kuti agare ari pamba.
Ndambudziko iri ndakasangana naro mugore ra2000 ndakatakura nhumbu kubva muna 1999 ndichisvikira pakuzoda kuzopona musi wa23 May ndakanga ndichida kusununguka zvichibva zvakorera kumusha ndichibva ndatakurwa ndobva ndauya kuGeneral Hospital kwaMutare ndichibva ndaoparetwa ndaoparetwa akati izvo niti nokucheka uku nekuti saizi yako uchiri mwana mudiki ndine 15 years.
Nyanzvi dzinoti madzimai anotsemuka dundira munguva dzekupona uye zvinonyanya kuitika kumadzimai echidiki nekuti nhengo dzavo dzinenge dzisati dzasimba. Mushandi wesangano reWomen and Health Alliance International iro riri kuita chirongwa ichi pachena muzvari Fortune Mabandi vanoti chirongwa ichi chayamura madzimai anosvika 350 nevasere. Muzvari Mabandi vanoti gore rino munandira vakayamura madzimai 30 uye vanotarisira kuyamura vamwe 30 sondorino. Chirongwa ichi chave nemakore mashanu chichitwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Mashoko anoterera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuRwanda. Hurumende yeAmerica inoti iri kushanda zvakasimba nehurumende yeRwanda kubatsira vana vechikoro kuti vakwanise kuverenga mabhuku vachiri vadiki. Izvi zviri kuitwa kuburikidza nebazi reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID nebazi redzidzo muRwanda. Chirongwa ichi chakanangana nekubatsira vana vanosvika miriyoni imwe chete uye chichiitwa kwemakore mana anotevera. Chirongwa ichi chinonzi The Early Grade Reading Project chiri kushandisa mari inosvika mamiriyoni 70 emadhora. America iri kushandawo kubatsira vana kuverenga mutauro weKenya Rwanda unova mutauro unotaurwa nevakawanda munyika iyi. Izvi zvinonzi nenyanzvi zvinobatsira nekuti zviri nyore kuti vana vadzidze mutauro wavo kutanga. Mumiriri weAmerica muRwanda amai Erica J. Bucks Ruggles vanoti mushandira pamwe uyu wakanaka chose. Amai Bucks vanoti chirongwa ichi chakanangana nechirongwa cheUnited Nations cheVision 2020 chekubatsira vana vakawanda kuti vakwanise kuverenga. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuRwanda. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheCapes United chinoti chakagadzirira zvemhando yepamusorosoro apo chatarisana neshumba yeTP Mazembe yekuDRC mumakundano eCAF Champions League. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Okariati anotitaurira kuti maGreen Machine ane zvipi.
Makepekepe ari kusimuka musuru tambwa mutambo kuedza kudzivirira kubatwa zvisina kururama. Kunowanzoitwa zvikwata zvinenge zvashanya munhabvu yemuAfrica. Kakawanda muAfrica, zvikwata zvinoshanya zviri kuchema-chema nekugariswa pasingakodzere, pamwe nekupiwa zvekudya zvisina utano, izvo maGreen Machine ari kuedza kudzivirira apo vari kunotamba neTP Mazembe, iyo ine mukombe weCAF Confederation Cup. Makepekepe, ari kutarisira kuita mangange kana kukundwa nechipodzwa chimwe chete vacharisira kuzopedzisa TP Mazembe. Apo zvikwata izvi zvichasangana zvekare mumutambo wechipiri muNational Sports Stadium svondo rinouya. TP Mazembe haisati yambokundwa nezvikwata zvemuno zvichitevera kurova kwayakamboita Mono Mutapa muna 2010 pamwe neDynamos muna 2012. Asi mutevedzeri wemurayiridzi wemakepe-kepe Fungai Tostao Kwashi anoti kunyange hazvo TP Mazembe ine nhoroondo inotyisa munhabwi muAfrica, hapana chinovatadzisa kurova chikwata ichi. Kwashi anoti vari kutora chidzidzo chavo kubva pachikwata chenyika cheCameroon, icho chakatora mukombe weAfrica Cup of Nations pasina kana mumwe chete aiva pamukana.
Tatiziva kuti tichasangana naye zvedu, but nesimba redu ratinaro nokushanda kwatinoita uku, satinoziva kuti Mwari anoda munana. Cameroon yakahwina chinzi haifungiro kuhwina AFCON.
Mutsigiri weDynamos vaGabriel Matinyanya vanotenderanawo naKwashi vachiti ivo kunyange hazvo TP Mazembe yajairira mitambo yemuAfrica pamakepe-kepe inokwanisa kurara pamusha payo.
Cape United itimu ichinongopindawo muligi yechi but TP Mazembe yagara irimo. Cape United inogona kukwanisa kubata chi TP Mazembe.
Kwashi anoti Cape United haina vatambi vakakuvara kunze kwaRonald Pfumbidzai uyo vari kutarisira kuti anenge anaya apo vachasimuka nesvondo. Ukowo ngezi Platinum Stars iri munzira kuenda kuAngola uko vari kunosangana neCD Libolo munharaunda yekutanga mumakundano eCAF Confederation Cup. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya haana kuda kupa zvaanofunga kuti vanonorova Libolo nezvibodzwa zvingani, achiti iye chinangwa chavo ndechekuenderera mberi nemakwikwi aya chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kunetsa kuri kuita dhora rekuAmerica munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu kuWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Nako kambo shauri yako kubva kuna Super Mazembe tavatasvika kumagume echirongwa chedu sezongo yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Pastor Philip Mugadza vanotadza kuburitswa muhusungwa zvisinei nekupiwa kwavaitwa nhasi mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro.
Sachigaro wesangano revakarwa hondo vaChris Mutsvangwa voshora chirongwa chehurumende cheZim Asset vachiti hapana zvachiri kubatsira nyika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Gande na Ntungamili Nkomo.